Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, July the 18th, 2023, I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about the escalating political tensions and incidents of intimidation and violence targeting opposition supporters ahead of the August 23 general elections just over a month away. Three opposition CCC members, Elisha Mekki, Simbarashe Bakasa, and Tawanda Nyakuchka, who are charged with public violence, were denied bail by a Chitungwiza magistrate this afternoon, while two others, Emmanuel Chinoera and Simba Nyandoro, also in custody on similar charges, were set to file a bail application today, according to CCC. The party is condemning their arrest, saying instead they were the victims of political violence after they were attacked by ZANU-PF thugs, quote-unquote, while putting up posters in Ward 22 in Chitungwiza North. In a tweet, the party led by Nelson Chamisa said the accused are actually victims of both the ruling ZANU-PF party and a selective application of the law, adding the real perpetrators of the violence, who are ZANU-PF members, are roaming free. Incidents of intimidation and violence have also been reported by the opposition in areas including Mashonaland West, Mashonaland East, and Maswingo. In other news, police say they have opened an investigation after the surfacing of an audio recording allegedly featuring ZANU-PF MP and Tourism Deputy Minister Barbara Rhodzi, a candidate for Chirumanzu South, shouting obscenities at a police officer who had arrested a ZANU-PF member for defacing posters of CCC candidates. Rhodzi, if it's indeed her, calls the police officer stupid and a dog, even asking him, "You think CCC will win?" quote unquote. Studio 7 reached out to Rhodzi but was told she was in a meeting. Police also say they are investigating the violent attack of Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu by alleged ZANU-PF supporters during assignment in Bulawayo yesterday. Lichona njani Zimbabwe omuhle namhlanje kuhlelo lwenu uhlelo Live Talk The Connection. Sixoxa ngokufuthelana osokukhona elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Kula malunga ebandla le-CCC abikwa achaywa ngabasekeli be-ZANU-PF eChitungwiza kodwa kwaboshwa wona. Alelwe isicelo sokuthi akhululwe nge-bail yinkantolo kamantshi namuhla. I-CCC ithi abantu laba bachaywa kabuhlungu ngamalunga e-ZANU-PF ngesikhathi benamathisela amagwaliba okukhankasela ukhetho. Basebebotshwa besethezwa icala lokuphehla uDlakela. Imbiko yokufuthelana okunje kanye loDlakela isibhahile kakhulu endaweni esifana leMashonaland West, Mashonaland East kanye laseMaswingo. Kolunye udaba, amapolisa athi asevule uphenyo phezu komeli weChirumanzu South edale lePhalamende walilunga leZANU-PF unkosikazi Barbara Rhodzi, ongumsekeli njalo kaphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe, yena obikwa ephume kwenye i-audio esenkundleni zokuxhumana ethethisa ipolisa elalibophe ilunga leZANU-PF elalidabule amagwaliba e-CCC okukhankasela ukhetho. Nasi mwechirongwa che-Live Talk The Connection tiri kutarisa nyaya dzekuvhundusirwa kwevanhu uye mirizhonga pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. nasi kune nengo ze CCC za nyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekusungwa dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kana kuti public violence. Asi CCC inoti nengo idzi dzakarohwa zvakaipisisa nevatsigiri vezanu PF dzichiisa macampaign posters ndokuzosungwa panzvimbo yekuti kusungwe vatsigiri vezanu PF vakanga vadzirova. Mune imwewo nyaya mapurisa anoti ava kuferefeta mutevedzeri wegurukota rinoona nekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes avo vari kupomerwa mhosva yekutuka mupurisa akanga achinzi asunga nhengo yezanu PF yakanga yabvarura macampaign posters ebato reCCC. Munhu anonzi ndiamai Rhodes ari kunzwikwa muaudio iri kutenderera pamadande mutande achiti mupurisa uyu imbwa yemunhu uye vachimubvunza kuti ari kufunga kuti bato reCCC richakunda here musarudzo idzi. Let's take a short break. Stay tuned.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the preparations for elections due in a few months. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. To discuss this issue, we are now joined by opposition CCC Senate candidate for Matabeleland South, Nonhlanhla Mlotshwa, and ZANU-PF activist and supporter Archford Guvuriro. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to a live talk. Let me start off with Uma Mlotshwa. Mamlotshwa, we saw members of your party today accused of public violence being denied bail by a magistrate in Chitungwiza. But your party is saying actually these are victims of political violence which was perpetrated on them by ZANU-PF. They should not be in jail. Instead, ZANU-PF members who beat them up should be in jail. What's your take on their denial of bail today?
Good evening to you. I would want to ask any ZANU-PF person, what's your take on such abuse in beaten and thrown in jail? It's simple, it's not normal. That somebody attacked and thrown in jail. The attacker should be in jail. That is an obvious thing. And we expect the attacker to be in jail. And it's not going to happen in Zimbabwe because ZANU-PF uses selective application of the law and ZANU-PF uses the courts to clamp down on opposition.
Mm-hmm. Coming to you, Mr. Guvuriro. The same question. CCC, members of the CCC were denied bail today and they're accused of public violence. But the party says actually these are victims of violence who were beaten up by ZANU-PF members of your party, who should not be in jail, and instead, members of your party are the ones who should be in jail right now as we speak. How do you respond?
Ya ndinofuna nokundipa mukana wokuresponda kune zvataurwa nenhindo yeTPC iri kuti vanhu vaive vakasungwa vakanyimwa dhuku paifanira kusungwa vanhu vezanupf. Mbvunzo wandinoda kutanga kubvunza ndeko kuti pavanhu vavari kuti vezanupf vakaenda kunoripota here, nekuti mapurisa anosunga vanhu vanenge vapara mhosva nevanhu panenge paripotiwa. Bhozi, tinoona kuti vanhu veopozisheni vari bhizi kucreata nhema. Like vanachitendera pasocial media kana maiona yange achinzi munhu yairohwa nemunhu ndiva energy mutori anova nhengo yezanup f ari member of parliament vachinzi vairohwa munhu, but vhidhiyo yachona ndeyekusvatafrica icho muzimbabwe. So vanhu veTPC vanoita hondo dzavo dzokuti vanorovana pachavo vopedzera nhengo dzezanup f. Then when it comes kunyaya yebel, koti tare rine mutongo wekuona kupa munhu bel kana kunyima bel zvichidependa nekuti iwewe matauriro ako kudzi wataura uchi zvakamira sei, masekisi ako amira sei, kana kuti mapurisa akusunga akanyora kuti kudii pamafomu aya anenge achinzi anorandidza bel kuti ripiwe. Ndingatiwo manyepa rusarwa nevanhu veTPC vakapara mhosva dzavo vakuda kunyenera zanup f kuti zanup f ndoine vanhu vari kuita mhirizhonga. Isusu zanup f hatina mhirizhonga yatinoita, tipurezidendi vedu vari kutokurudzira kararo munyika kusvika maenzi apera.
Tinotenda tiende kuna Mamlocha. Tinotenda vaguvuriro. Mamlocha uyamuzwa guvuriro yakhuluma lapha uti lina abeTPC liyaxabana lilodwa bese lidonsela abantu bezano phakathi abangelani le ndaba zenu, uthini ngalokho?
Thina kulanto esixabanisayo, thina in fact sasingabantwana bezimbabwe abafuna itshintsho. Itshintsho esilifunayo angekhola sixabanisa. Into ekhona, into emgcweke, into e-experience la i-journalist yemidlolo ukuthi abantu bengakhipha sezanu izinto ziyaphambana. Umuntu angene esigeni ahambe chaya abantu emakethi yakobulawayo, into eyenzakala broad daylight. Singabuza namuhla ukuthi bona banamajaha kaithisi u-Anastasia ifoni namhla bangaphi? Yibantu abaphethe idesha, abaphethe i-relevance. Uyakwazi ukuthi ngiyako othelileyo ku-by election ematobo satshaya thina ngabantu abazele emash west emash central bezositshaya ekhala kithi lemathekeleleni. Sasesicabane sibhalo izimota leziyana sazimemezela nizibona kumavidiyo zinobuso buka-idim nangakho zibhliwe ukuthi zanup f zasezimota ze-TPC isikhathi bani. Esikubonayo ukuthi ama-court nawezanup f, amapolisi nawezanup f, esikucelayo or esikufunayo yukuthi we build very strong institutions in Zimbabwe. I-institution engakhethiyo, engakhethiyo ukuthi noba ungubani ungubani. Yikho thina ibizwe isithi Citizens Coalition for Change. Thina singabahlali beZimbabwe sifuna sibambene tshintsho, asifuni violence. I-violence into yokucina esingayifuniyo ngoba siyakwazi ukuthi the moment kusenzeka i-violence anyway loba kungotshayo uba kunguyi-victim uthina ubotshiwe. Why would you do that? Why would you want to wenza into enjani? Okwevidiyo kamutodi le ekhulunywayo ekhulunywa kuTwitter yikuthi vele kusajwayele abantu labo ukuhlala njalo besihlukumeza abasiyi-chance. Upresident wabo uyakhuluma ukuthi akube le peace, same time kube nguye futhi umpheko wedeshi. Akungitshela ukuthi umuntu omdala ongakana mayati ongafuni lokhu khanda likagogo wakhe. Kutsho ukuthi usho umnarebodwa beqathile bathi chayani abantu be-TPC lize libaqede. So sizibuhlungu ngokuthi ama-members ethu ayahlukunyezwa, ayadinaya ibheyili. You know, singakhuluma sizikhulume nangojobkhala ukuthi ungaphi namuhla. Ama-instances like asikuqala asofuthi kokucisa ukuthi nxa izanup f kuma-elections basise ngaba bakhontesta bodwa. kanti why vele kuzahlala kuhlaselwa sihlaselwa nasempe sarazimbabwe. We need to build this country kungala violence. We need to build this country peaceful. This country is not done here. This country is Zimbabwe and it belongs to us, the Zimbabweans and the citizens.
And Ms. Mlotshwa, I'm sure you had a chance to listen to an audio circulating on social media, allegedly of ZANU-PF MP Barbara Rhodes shouting obscenities at a police officer who had arrested a ZANU-PF member for allegedly defacing a CCC campaigner poster. She calls this poor police officer a dog, an idiot, and threatens to deal with him. Clearly, that's a case of abuse of power, if it's indeed her. And also, it borders on the issue of obstructing justice. I must say we reached out to the MP, Rosie, but the person who picked up her phone said that she was busy. But how do you respond to this whole saga and now the police saying they are investigating?
It is very unfortunate. It is very unfortunate. Magulale lisisa, voice not liana. It shows you ukuthi abantu bacabanga ukuthi umthetho kumele aphelile. Yikho buze buzisa ukuthi umbopheleni. Kumele kangawe uyabotshwa. So it really answers the question of laba besitunguza into babephakathi. Ngakuya ngabo ngathi ngayithi sodwa sibotshiwe. Ngayithi esibotshwayo singenzanga lutho. Ukuthi ama-victims. Umthetho uselecala lokubopha umtholecala. Umthetho uselecala ngoba umthetho we-elections usivumela ukuthi one si-campaign. Secondly, i-campaign yakho ukuthi ufake ama-posters zoba yikuphi. Babona kulilungelo la ukuthi badabule ama-poster ethu. Really, I am disappointed ukuthi one is a female. Umuntu ongumama ozakhuluma ihlazela ingane emhlathini ngoba she thinks that by being a ZANU-PF member. She can take away with anything. It doesn't make sense. You call me to mean Atlanta, Abantana, Zimbabwe, who is a local Mamush, Abafaye, who advocates the American Chinese Chalet. Then we bring back this country to the sanity in this country. We need the sanity living in. We need to build a nation out of Zimbabwe. At the moment, we are just a polarized.
Siyabonga mamlotsha aqhubeka ubambile andizoke kwamuri vaguvuriro tikutaura nenyaya ya MP weZANU-PF Barbara Rhodes avo vari kunzwikwa vari kunzi ndivo vari kunzwikwa muaudio iri kutenderera madandemutande apa. Vachiituka mupurisa vachiti sei asunga munhu weZANU-PF anga achipomerwa mhosva yekuvharura macampaign posters eCCC. Vari kuti mupurisa uyu imbwa yemunhu haagoni basa rake uye vari kuti vachadhila naye. Clearly iyo ndeinonzi abuse of power neobstruction of justice. Mapoliticians haafaniri kunge achikanganisa mapurisa kana achiita basa ravo. Handizvo here vaguvuriro?
Ndiri kunzwa zvauri kutaura ende tiwa kuZANU-PF tinorespekta mapurisa asi tichienderana neaudio yamuri kutaura chandingataura ndechekuti mukoma wangu inini handikwanisi kuramba kana kubvuma audio iri kutaurwa kunzi ndionarebo Barbara Rhodes nokuti kana varivo ndivanokwanisa shuva vakazvitaura but inini semazira ndinoita ava vanhu vatiri kushanda navo vajaira kugara vachiita hurumende yakaichonaka yakaunzwa namwari muzimbabwe yeZANU-PF kure vaveCCC vanokwanisa kuita maaudio vototaura kuti uingi nhingi zvita zvakadai zvototenderera but asiriye munhu ari kutaura. Kutanzi mupurisa anga achitaura uyu inhingi mupurisa but tina mupurisa nezitauro ini chandingakumbira kuti ndizotashuwa nyaya iyi zva yanzi kuongororwa nemapurisa tamira mapurisa kuti achatishuwa iyi ndiva honorable Barbara Rhodes vakazviita
kana kuti hazvisi nekuti inini ndinotonawo kana vhidhiyo yomupurisa akanga ari kunzi akatukwa pafoni achi akachita vhidhiyo achinatoti ndini konseponi ndii ndakatukwa naonare hwezi ndinoshanda pakati pakati fosi nhamba yangu ndeyakati hasi tingava neevidhensi yakakwana nokuti inini ndiri umwe akambovhictimaizwa nevanhu opozichedi paka pavakaena kukwekwe paya zvikanzi anga ariko akatouraya vanhu but inini ndamuchiri ukwekwe ndandiri kuchiredza so avanhu vanogona kungocreata manyepo
asi vaguvuriro dai ari manyepo ari pachena. I'm sure Honorable Rhodes would have responded by now. And also, I don't think the police would be commenting on a false claim because Mapurisa are kuti pa Twitter, and I'm reading their tweet. The ZRP has taken note of an audio circulating on social media concerning the incident involving some ZRP Charundura members, allegedly with the Deputy Minister of Tourism and Hospitality, Honorable Barbara Rozi. This case is now under investigation. Meaning, apa, the way I'm reading this tweet, Panenyaya Mapurisa have reached out to the guy who was being insulted, who was being violated, apa. And from my reading, they got his side of the story. That's why they have been mentioning Papra Rozi by name and saying they're investigating.
Inyaya Rutalano Iripo, Inyaya Apo Pai Ma Kuapo Kwayo, Kuno Guna Kungi, Honorable Papra Rozi, Vario Aenda Mapurisa, Honorable Reporter, against the dissolution of Kapita. Nekuti ndiri kufaa manyepo nhau yakati yakati saka mapurisa aiinvestigata kuti abate culprit inini muri kuti dai vabva kuwekera Honorable Barbara Rhodes varisponda vadedza press conference rekati vaita press statement kuresponda kunosiyana umwe anoita press conference dzimwe za press statement umwe anoita patwitter umwe anoita kupolisa kuti ini ndiri kunhu zvakazvakazvaka defamation of character police or investigator kana shuwa varivo vakazviita kutsungwa kana vasivo vamacalprit saka inini maonero andiri kuita nhau iyi ndinoti nyepo ezvose zviri kutaurira hakuna zvakaitika zvakadaro Honorable Barbara Rhodes munhu anotori nekunhu vanoziva kusoro mutezo vanotomirira nyika kumapurasitomu akawanda kunze kwenyika so havangamboite zvinhu zvakadaro awa manyepo ari kungounganidzwa nevanhu vepozisheni sezvavanga vachiita kuti vari kuvataka Honorable Barbara Rhodes vari kuvataka Honorable Energy Mutori vachiti vonezvimutodi vhidhiyo vari kurova vanhu but asiriwo aaanyaya yekunzi audio vaiaudio vaisa vhidhiyo vhidhiyo klasho navo vakuti audio osava manyepo hakuna zvinhu zvakadaro kuzanup f maonorable members edu nemhengo dzese dzezanup f discipline ndokune vanhu vakuziva kuti mubundi nyika rinoshanda sei nemutemo wenyika unofamba sei nokurespekta mapurisa enyika.
Thank you, Deva Guburiro. I see the difference between Anyaya Yamutodi near Honorable Rhodes. In there, Kuti Mutodi responded there and then. Zoro issued out a statement saying Kuti is taking legal action against those people who are accusing him of perpetrating violence. But this particular MP Rhodes has not responded. We even sent her messages on WhatsApp. A colleague did, but she hasn't responded. And also, clearly, Guburiro, I understand Murukuramba kuti ZANU-PF ine mirizhonga, yes, and nyaya ya Mairozi. I think time will tell if Mapurisa akaita my investigations awo sekuvimbisa kwawo, we'll see kuti kuchabuda chii. Kana vari innocent, she will be exonerated, but kana vachibatwa nemhosva, vachabatwa nemhosva. And nyaya violence also we saw yesterday. Activists in ZANU-PF regalia, otherwise ZANU-PF activists in Bulawayo, beating up a Studio 7 reporter, our colleague Anastasia Ndlovu. But the party never admits to such incidences and say, we are sorry it happened. It never happens. Vari vanhu vakapfeka matishirts ezano vachirova vanhu muri kuramba kuti vanhu vezano ma double standards yayo. But let me go to
when you say in Zara, my brother, you are presenter, when you start to say ndikuita ma double standard no longer any
no those are facts, ma double standards. If you are going to say kana munhu achirohwa akapfeka t-shirt yezano munhu weZANU-PF, but kana vanhu vakapfeka matishirts eZANU-PF vachirova vanhu handivo vanhu veZANU-PF. Ma double standards iwayo. Mamlocha, can you come in there before tichi start umlalesi?
Yeah, hayi tina kungena ngitsho ukuthi uyakuze of a case of a man who is on top but doing nothing. Blame everybody else. Who are teaching these people? Abantu bavision ngomayenza lokho abantu bavision. Yangabe babuguru silamandla angaka si opposition okwenza izinto lezo ukuthi siyazele. Lisiqene umbuso silungise ilizwe elifakeleyo. Nawe uzayela ukuqamba amanga yekele ukuthi uzizwe ufuna ukudefend into wrong uyibone ukuthi wrong. Ilizwe lisiqene liphathwa ngama-cities. We are fighting for you as well.
Kola, good evening and welcome to Live Talk.
Thank you so much. Mchibimbu nega. Let me speak in Shona, maybe it's fine for me. Hello?
Yes, go ahead.
Panauye my campaigns, my brother, and even Kwevano, Yatrukunzwa, and so on and so on. Zvinhu zvinotibata isu semaZimbabwe zvatinoshuvira kuti kudai nyika yedu yakamira zvakanaka, vanhu vane freedom, vane kuzvisunungura, pasina mumwe anoheta mumwe kana mumwe anorova mumwe. Ndiwo chikumbiro chedu chatinoshuva isu semaZimbabwe, because freedom kuratidzira kusununguka kwemunhu wese during the campaign issue yatinayo right now muZimbabwe. But unotoshamisika kuona kuti kune vamwe vanhu vari kutorarama, unotoshamisika kuti munhu ari muZimbabwe here, the way yaanobehavha kana maitiro avanoita. Accordingly, handizivi kuti kamweya here kanouya during the election period kuti kanopinda mumwe munhu. Unoona munhu anenge achitambura all the time.
Thank you. Mutereri, unfortunately we have to leave it there. And our caller Tapiwa Gumbo has the last word. That brings us to the end of our show. Thanks to our guest, Triple C Senate candidate for Matabeleland South, Nonhlanhla Mlotshwa, and ZANU-PF activist Archford Kuvuriro. Thank you so very much. And also thank you, our viewers and listeners at home. Let's make another date tomorrow. Good night, Zimbabwe. I'm Tumlamile Nkomo.